Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 9th, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the U.S. elections that were held yesterday and were resoundingly won by Republican Donald Trump.
A Democratic nominee, Hillary Clinton, lost the elections despite receiving the most number of popular votes by well over 200,000. She polled only 228 Electoral College votes to Trump's 279.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum, and this evening we are talking about the elections that took place here in the U.S. yesterday, ushering in a new president who is Republican Donald Trump.
Hillary Clinton this morning conceded defeat in an emotional speech in New York, urging her supporters to not give up hope and to strive to uphold American values.
President Barack Obama, who campaigned vigorously for Hillary Clinton, also congratulated Mr. Trump, setting the scene for a handover of power that will lead to Trump's inauguration in January.
And so tonight, we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Yo, Chris.
Yes, Jonga. And if you want to text us on WhatsApp or just send us a quick text message, the number is +1 202 465 0318. Jonga.
Ungu vatereri nevatariri. Nasi mchirongwa chedu che Diaspora Forum chatino tarisa nyaya ziri kubatwa nezvitara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tinenge tichitarisa nyaya yesarudzo dzakaitwa muno muAmerica nezuro. Dzakasiya vazhinji vakashama kana kuti zvavanga vasingatarisire. Hanza miromo yakaramba yakangoshama nekuti zvakabuda musarudzo handizvo zvaitarisirwa neveruzhinji. Amai Clinton vainzi nevakawanda ndo vangangokunda vakakundwa nama Donald Trump. Trump vakawana ma electoral college votes anokwana kuita 279, zvatingaenzanisa nekuZimbabwe kuti zvigaro 279. Amai Clinton vachiwana 218. Zvichireva kuti Mike Clinton veDemocratic Party vakakundikana kuti vanga vachitora chigaro chekutungamira nyika kubva panogadzwa mutungamiri wenyika munandira wegore rinouya. Zvisinei nekuti ndo vakawana mavhoti akawanda kudarika vaTrump anopfuura kuita 200,000 avakapfuura nawo vaTrump, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Nhasi tinoda kunzwa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari muno muAmerica nevari kumusha, pfungwa dzenyu pamusoro pesarudzo dzakamira sei? Tanzwa kune vakawanda vachitaurawo pamusoro pesarudzo idzodzi kuti aiwa, vamwe vari kutyira kuti zvizvarwa zveZimbabwe semashoko akambotaurwa navaTrump vanogona kubatanidzirwa pane pakudzingwa kana kuburiswa munyika yeAmerica. Vanhu vanenge vasina ugaro hwakanaka, vasina magwaro ekunge vachigara munyika ino yeAmerica. Vamwe vari kuti aiwa, ukama hweZimbabwe neAmerica huchagadzirisika nekuti vari kuonawo vaTrump sekunge munhu ane maonero akasiyana nehurumende yanga iripo yemaDemocrats. Vamwe vanotarisira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika nevamwe muZANU-PF nemuhurumende zvinogona kubviswa kana vaTrump vapinda. Vamwe vari kuti aiwa, zvinhu zvichatonyanya dzinooma ipfungwa dzawo idzo. Saka nasi tonzwa pfungwa dzenyu imi vanokwanisa kunge muchipinda muchirongwa. Number dzinoti 001-202-619-2077. Tokugashirai ini nemwe wangu Chris Gande.
Yebo chonga, ye lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho, ukhetho lwemelika olwenziwe izolo lona olunqotshwe obunqotshwe khona unkosikazi Hillary Clinton owama Democrats enqotshwa ke ngumnumzana Donald Trump webandla lama Republicans. Ye unqotshiwe kodwa siyabona ukubana nxa sikhangela abantu abavotileyo abaningi abavotele unkosikazi Hillary Clinton ukwedlula umnumzana Trump ngamavotes ona afika 200,000 ayedlula i 200,000 okubana kodwa nxa sikhangele umthetho welemelika basebenzisa lokho okuthiwa khona Electoral College umnumzana Trump yena uthole abamaningi ama electoral colleges akhona lawo okwenza ukuthi abe nguye umongameli omutsha ozakuthi uyagcotshwa yena ngenyanga kazibandlela ngoJanuary umnyaka ozayo okwakathesi ke sibonile unkosikazi Clinton ukhulumile ekuseni lamhlanje yena isithi hayi ngincotshiwe kodwa akasikwade sikukhangelele kodwa hayi yiko ukusebenza kwalokho okuthiwa ke ngesilungu yidemocracy umbuso ke okhululekileyo lapho abawatshiyelana khona kungela kulwa kungelani bayatshiyelana u-Obama ukhulumile wathi yena hayi senza qalisa ngolwesine siyahlangana lo mnumzana Trump e-White House sikhulumisana jonga
Wangu Chris tanzwa kuti tina vapisha muchauraya vanove mutauriri webato rinopikisa Renewal Democrats of Zimbabwe vamuchauraya makadi
Tiripo makadini makadini vatereri
vatereri ndoimba kuti vari kufara kwazvo vatereri vari kufara kunzwa kubva kuna vamuchauraya nokuti kana vari vevamwe vanokuteira ivo pa Facebook apo vanga vachiona kuti aiwa manga muchiteera zvakanyanya sarudzo dzemuAmerica idzi Saka tati nasi timbo pakurira na onemi, fungwa dzenyu, nema onerenyu, pamsoro pe sarudzo. Zvizva mungataura pamsoro pe sarudzo dzakaitwa idzi.
Tingati my elections eku America aburise pachena kukosha kwakaite democracy kana kuti utongi wechikerere kuti vanhu vazvisarudzire mutungamiri wavanoda kwete zvekumbunyikidzwa uye kwete zvekuti dzinepe nyuro dzinope vanhu kufunga kwavo kwevanenge vasikadi vanhu vanofunge zvevanoda hazvinei nekuti manewspaper kana matv anenge achitaure zvakamira sei asi vanhu chaivo chaivo vane zvevanenge vachiona uye zvevanenge vachida ndo chidzidzo chataona zvikuru pamaelections ekuamerica chechipiri taona zvakare kuti kuamerica muchirungu inonzi it's a taboo kuita recycle vatungamiri kana kudzokorora vatungamiri tikuona mbuya Hillary Clinton vakambenge vari ku State House yekuAmerica kuma 1990s pamwe chete nemurume wavo saka izvo zvivanga vakuda kudzoka zvakare ngeback door vachishandise ticket regenda vanhu vanhu vekuAmerica neungwaru hwavo vabva vaona kuti aiwa kana inyari mhuru yedhongi idhongi
saka muri kuti here imi vanhu vakaita semadzimai vanga vachikurudzirawo kuti aiwa yangu yekuti munhukadzi anga achipinda pachigaro vakazofuratira zvakare amai Clinton
ndo zvakatoitika ipapo chete ipapo nekuti vanga vaona zvakare kuti vanga vaona kuti Mike Hillary Clinton munhu akambanga ari kuWhite House pamwe chete nemurume wavo saka vavo kuda kudzoka zvakare saka patradition yeAmerica ine
ndofunga taita dambudziko nenhare yava muchaura ya Chris
yes jonga we have another guest on the line and it's Mr. Chirumanzu Gadzira Chirumanzu who is a ZANU PF leaning analyst
Chirumanzu vanenge vadonha zvakare parunhara apo vamuchaura yamadzoka here
Ya ndadzoka zvakare ndikuti madzimai chero vanga vachitsigira vaHillary Clinton. Iyo nya iyo yekuti vanga vakuda kudzoka kechipiri kuWhite House ndo inenge ndiri kuona yakavadzosa mwoyo zvikuru. Nekuti patradition yeAmerica munhu unofanira kuita matemps mairi obva abuda zvachose oenda pamudyandigere, but mbuya havana kuda kuenda pamudyandigere.
I mean, maybe Chris, you can throw a question or a comment to Mr. Mchaura.
Yes, Mr. Mchaura, you are saying there that Hillary Clinton wanted to go back to the White House through the back door, but she wasn't the president, was she?
when you are the first lady, you are occupying the office of the president. There is no difference. You just like in the campaigns, you could see Michelle Obama with the President Barack Obama hand in gloves. You can't separate the two. Even on the writing page, they write on the same page from the office of the president. So you can't separate them.
Thank you so much, Mr. Mchaura. Please stay on the line. Chris, we finally have Mr. Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF leaning analyst. Mr. Chirumanzu, welcome to Studio 7 Live Talk.
Oh, thank you.
What's your take on the American election and the outcome?
Well, it is very difficult for us as the Zimbabweans and the blacks for that matter to comment on what transpired in America. But what I can simply say is, well, the Americans, they've spoken, they chose what they wanted, but maybe the comment I can give is that we've witnessed, you know, the dirty tricks when it comes to campaigning in America. There was a lot said about the Donald Trump. There was also a lot said by about Hillary Clinton. But what surprises, you know, most of the European, you know, leaders, they never complained. My, you know, worry is that when some of these things take place in Africa, you find that we've got lots of noises. But it seems in America, well, it's acceptable. Maybe that is what I would say I've learned about, you know, America, that their campaigns are so dirty. And no any nation ever interfered, you know, about the, that is dirty tricks. But, well, who are we to comment?
What exactly do you mean when you say you witnessed some dirty tricks?
I mean, well, there were so many allegations about Hillary Clinton that she is a lesbian, you know, those leaked emails. There was also allegations about Donald Trump, about being, you know, a women abuser, you know, a lot of dirty tricks. So, but at the end of the day, the party which the Americans wanted won.
Maybe Mr. Mchaura can respond to that or add to that. Mr. Mchaura, I think we are having problems with his line. Mr. Chirumanzu, stay on the line. Chris, ndungo weninga mashoko. Buritsuka u ne gurukotaro shoko. Buritsuka kwa mashoko mu Zimbabwe. Wa Chris Mshowe. Nasi wa uzabepa na ore. Herald kuti. Vano imba kuti vasarudzwa kutungamira America. Wa Donald Trump. Vacha kwanisa kushanda ne Zimbabwe. Zvakanaka. Wa Mshowe vati Zimbabwe inoremekedza zvido zvenyika ya America. Uye vatu Zimbabwe aina daka neAmerica and vanoti vanofungawo kuti vaTrump vachagadzirisa ukama weZimbabwe nenyika yavo yeAmerica. Vamushwe vati vakafara zvikuru nemashoko avaTrump pavakakunda ekuti vanoda kushanda nenyika dzose. Uye vati vafadzwa nenyaya yekuti kunyange vaTrump vaitaura panguva yekutsvaga rutsigiro kuti vachasunga Mike Clinton, pari zvino vave kuvarumbidza. Ndofunga vaona kuti aiwa izvo zvakapfuura zvanga zviri zvekutsvaga rutsigiro. Vatiwo Zimbabwe haingafanotaura nezvehurumende itsvai yavaTrump, asi vati vane chivimbo chekuti inenge iri nani pane iripo inove yava Obama. ndofunga ndo maonero ari kuitwawo nevamwe vakawanda vanga vachitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nezvimwe zvakadaro. Pane zvamungataurawo here vachiro manzu pamusoro penyaya yezvirango iyi?
Yeah, of course, ndingataura zvakati wande zvangu. Chiripo ndochongoti, you know, mavonero andinoita vatambi munhu anoita zvaanotaura. Asati ari munhu akafanana navamwe vaya mapresident vanoita tutsigiri notusoti kana kuti yatingati diplomacy. Saka mavonero angu anotaura kuti America inofanira kuvakwa namaamerican, not umwe munhu. Asi zvichaitwa neamerica zvinonge zvichifadza one America plus iyevo hazopindiri munyika dzavamwe vanhu like administration yamademokrati yanga iripo iyi yokuti pese pese vanga vachingovapo. Mukatarisa kumasuperpowers ikoko ndiyo America ina masoja munzvimbo munyika dzakawanda wanda. Amwe masuperpowers akaita sana Russia havana, kana variko vanenge vatokumbirwa kuti uyai kuno, vana China havana, you know, things like that. Saka munhu sokukambina kwaita ainyatsokutaura kuti inini zvokuda kusagana nehondo dzavanhu handii. Mukatarisa zvasichiita vana Bush vana Obama, Zimbabwe yanga igara ichingotukwa, asi ukasha kuti Obama Zimbabwe yacho haimbozivi anambosvika kuno usha kuti kodaka racho nderei. Ivava vana Bush it was the same thing. Kodaka racho riri nderei kiikatakadza.
Rambai muri parunhare, ndinorombori ndakukudimurirai. Taita muteereri ari parunhare, rambai muripo zvenyu vachiri mumhanzi. Tine muteereri, ndiye mukomana ava ari parunhare. Halo?
Halo, ndinoitwa Karumazondo.
Vakarumazondo, makadiko?
Ndinofara muchifarawo zvenyu ikoko.
Aiwa, ndiri mupenyu. Muri kupi Vakarumazondo?
Tiri muZimbabwe.
Taurai pfungwa dzenyu.
Ndiri kunzwa kufara kukuru nokukunda kwaita vaTrump.
Chichanyanya kufadzai.
Zvinhu zvatiratidza kuti muAmerica mune utongi hwejekerere.
Muri kuenzanisa nenyika yenyu here pamuri kuti munoona kuti muAmerica mune utongi hwejekerere? Muri kuenzanisa neimwe nyika here?
Tinoenzanisa nenyika dzakawanda dzemuAfrica.
Taurai zvenyu.
Ende chinhu chikuru chaitwa naTrump ndechekuti pawaona kuti pawapuwa speech yekuti wahwina, havana kutuka waHillary Clinton, asi vatotanga nokuvakorokotedzawo zvakare kuti munhu akashanda mukukampena. Zvinova zvinhu zvakanaka izvozvo zvavaita. Saka tinopa tadzidza zvo zvinji pamaelection iyaya. Ende aTrump vandoratidza kuti wane power mune zvaanotaura. Mukataita pamaelections awo wachatanga wakanga wari low but kuzopedzesera kwawo ndofunga makambeni yakaitwa marumwe zuro. Takabva tangoona kuti ichi chachibaba ichi.
Chibaba chacho.
Chibaba chacho.
Zvino pane vamwe vaiti munhu wese kuna amai. Vakarumazondo. Ndanchiti kune vamwe vaye vaiti munhu wese kuna amai.
Aiwa, America inyika hombe yakatarisiwa pasi rese, haisi nyika yekuti ingapuhwe munhukadzi.
Asi maonero enyu anogona kusiyana nevamwe Vakarumazondo kuti ichi chinofanira kuitwa nemunhurume, ichi chinofanira kuitwa nemunhukadzi. Nokuti munhu akasikwa nemufananidzo mumwe chete waMwari wemusiki. Zvekuti uzoti uyu munhu mukuru kana mudiki zvazvevanhu vane makaro nemanzwiro atinoita. Maita basa Vakarumazondo, ndinenge ndanzwa nhare yavo yadonha. Chris, unogona kumbonzwa kuti vachirumhanzu vachiripo here navamuchauraya?
Yes, Mr. Chirumhanzu. Mr. Chirumhanzu.
Nare dzacho dzinenge
dzinguneza. I think we are having a problem. Oh, okay, we go back to Mr. Muchauraya. Mr. Muchauraya, are you there? Mr. Mshaura, yeah?
Yes, Ndiripo.
Okay. Yeah, so can you tell us what you think Zimbabwe can learn from the U.S. elections?
I think Zimbabweans have a lot to learn. One, that they must actually do as the people want, not as the leaders want. Number two, that freedom must be a right, which must be exercised by everyone in the country, and that people must not be taken for granted. I think that is what we must learn from the American elections.
Mm-hmm. And when you look at the system itself, where the results were almost instantly known, you know, as soon as people finished voting, we knew who had won. Don't you think that it's one of the fundamentals of democracy that should be emulated by Zimbabwe?
Yes, indeed, it is one of those things that must be emulated by not only Zimbabwe, but Zimbabweans, but by other African countries. That the results must be instant, and the voting process must not have restrictions. You could see people actually voting freely, and everything that was taking place on around the polling station was known. And that is what must take place in Zimbabwe here. Mm. That is what we must emulate as Zimbabweans.
Asi vamuchaura hazvisi zvakaburikidza here nema biometric voting system iri kunzi nemamwe mapato muZimbabwe umu vaitambire.
No, nyaya the process iripo ye biometric iri muZimbabwe yakasiyana neiri kuAmerica. KuAmerica, chekutanga vanhu vacho vari trustworthy. Saka vanokwanisa kushandisa michini dzedzo. Havana effort yekuita zvokubiridzira. Unhu unovhota obva waende kumba kwako. But muZimbabwe muno problem etinayo chero mukashandisa biometric inyaya yetrust. We cannot trust vanhu vanenge vakagara seri kwemakombiyuta vaive. And we can also not trust kuri kubve makombiyuta acho. Anenge achibva kuna ana China kana kune dzimwe nyika dziri kuparadza upfumi hweZimbabwe. Ndo pane problem ipapo. Uye vanhu vanenge vaine mapassword vacho nokukontrole machinery yacho, you can see kuti izvozvi 80% emaschools muZimbabwe aina kana makombiyuta. Saka ukazoona zvaakudzokerwo zvaakudoshandiswa pakundovhota, tinoita maproblem. Uyo vanhu vanovhundusirwa kuti aiwa kare tanga tisikazivi pamaivhotera, izvozvi taakuvhotesa ngemakombiyuta, vanhu vanobva vavhundusirwa zvakatonyanya. Saka iyoyo yekuti isystem mbiri dzakasiyana.
Thank you so much. Rambai nyimuri parunare, Chris.
Yes, I understand we have our reporter Gibbs Dube on the line. Dube?
How are you doing there?
Good, good. How is New York today?
New York is waking up, is spending the whole day today witnessing a new era, you know, in terms of having Mr. Donald Trump as the president-elect. So right now I'm at the Trump camp, and the majority of people have actually gone home. They were celebrating in the morning, but now they've actually gone home. But there are a few of them that have remained here. We were told that Mr. Trump was supposed to just pay a courtesy call to his sub-office at about 2 o'clock this afternoon here. But I'm not quite sure whether he's going to come here. But, you know, Chris, the majority of people that we're talking to here, you know, there's some kind of mixed bag. Those that actually support Trump say this is a good time for them. And they're saying that they're happy that Hillary Clinton actually conceded defeat and pledged to actually work with, you know, as many people as possible from the Trump camp. So now I think maybe the thing that we're getting out of this election is that people are appealing now for unity of purpose among all Americans.
Yes, Gibbs, we saw yesterday that New York was one of the states that were won by Hillary Clinton, and we know it's a blue state,
yes.
It has always been. What is the mood like out in the streets there, out of the Trump camp?
Yeah, so I went to a certain place called Chelsea, and then I went to the Bronx and talked to one or two people there. So apparently, you know, Chris, people have got mixed kind of feelings. You know, there are those who didn't vote who say that there's nothing to vote for. And then we've got those people who actually voted, and some voted for Hillary Clinton, and some voted for Donald Trump. And it's so mixed. So I don't know whether I can try to talk to one or two people here about the outcome, but people are not always willing to talk. Hello, sir. How are you? Oh, yes. Let me try these other two guys, whether they want to talk to us. Hi, how are you doing, guys? How are you? Do you mind talking to us? Yes, I've got one lady here, Chris, that we can talk to.
Okay.
How are you doing?
Hello, how are you doing?
Yes, so, yes, you want to talk?
How much?
No money involved. So are you happy about the win? Are you happy about the win? You are not happy? Yeah, okay, no. Apparently, they are saying that they cannot talk to us right now. So let me try another person. Maybe I'll get one or two people. Hello, guys. Do you want to talk to us? No, they are saying no. So you see, Chris, it's a difficult situation today. Mm-hmm. It was yesterday when people were so enthusiastic, you know, to talk about what is going on. But right now, we are getting some kind of, you know, people are just reserved. Maybe I'll get one or two people within a few minutes.
Okay, no, that will be fine. Just keep holding,
yes,
and looking for people to talk to. But in the meantime, we are going to be talking to our studio guests. Jonga, I see you have yourself a caller. It's actually someone from Bulawayo, Ndebele, I guess. Hello? Kunjani? Hello. Jonga,
hello.
Hello. Yeah, kunjani? Siyaphila. Yeah, ungasiphi imbono yakho?
Ngiyabonga.
Yes, sikhuluma lobani?
Hello.
Sikhuluma lobani?
Mandondebele obulawa eCardo Park.
Yebo, Mnumzana Ndebele, ungasiphi imbono yakho ngokhetho lwemelika lolo olwenzakala izolo?
Ngiyabonga baba. Ngibona ngathi uClinton ugogo lapho intemenza ukuthi abe yilesi simo asosona kathesi ngokubona kwami. Bathi umlomo awugcwalelwa umfula. Bamhlabele kakhulu ngezikhathi ezidlulileyo, bahlabela kakhulu ngaye. Kwangani vele usenqobi khona kungakayiwa vele nakuma-elections. So abantu bathi basuke bamgoba vele bamnika ukuthaba kakhulu kungakafikwa. Phela abadala bathi umlomo awugcwalelwa umfula, angithi. Yes, so ngibona nabantu basuke bamthabela kakhulu. Bakhohlwa ukuthi abadala bathi still waters run deep. So ubaba lo yena ubethule, ngizwile omama abaningi babemchothoza bekhuluma lokhu nalokhu kuyana, betshengisa oba lithi ngumuntu abamzondayo. Kodwa ama-Americans abanikazi bendawo bayenze into abafunayo, hhayi efunwa ngabantu abanye nje abantukazana abazocela ukuhlala ngale. Bona abaphezu into engeyabo abayifunayo. Kathesi into engiyibona kathesi izakwenzakala engani lo valo ngayo nje kuphela uDonald. Ngibonani izizalwane zamanye amazwe ziza kudlala uhlubhu ngoba akazifuni, uzazikhupha kuphela. So ngiyakwazi ukuthi especially abantu bangakithi abaseZimbabwe, abeZimbabwe abakhona ngabo abanamawala bazabuya befuna bengafuni. Ngapha ekhaya sizokhula amanzi sonke, sibulawe indlala sonke, sibulawe ngamabhondi nothi sonke. So vele yikho nje okwenza bakhathe kangaka. Kathi-ke
Hello, Nomzana Ndebele, ukhona? I think we lost him. Yeah. You know, essentially was saying, you know, he loves Mr. Trump. Yeah. He's fine, but his only worry is that, he doesn't like foreigners, immigrants. He doesn't like immigrants. So he was saying, I'm pretty sure that Zimbabweans without papers are going to be joining us and we'll very soon be and using bond notes and coins. And,
yeah, I heard him using the steel waters that run deep. Yes, that was quite interesting. Mm-hmm. Mr. Mchaura, are you still on the line? Mr. Mchaura, yeah? I think we are having problems with our lines. Mr. Chirumanzu, are you back?
Ndiripo.
Nare yacho iri kumbotika enda yo dzoka. Ndofunga maamuchinzwa nyi zvataurwa one vamwe vaviri vatatu vataura kana manga maparunhare. Ameno kana muine zvamunoda kuwedzera kana kupokana nazvo.
Ndiri kuda kungoti ifi dambudziko rine maZimbabweans kana takatarisa maelections okuAmerica. Ingati pachirungu vane dependency syndrome. They think kuti zvose zvinoitwa neAmerica ona varungu zvakanaka. Kweezi vasingazi kuti zvatinoitavo isusu zvinotoyemurwawo nedzimwe nyika. Kana kuti unonzwa munhu achiti ndiri kuenda kuoverseas asingatozivo kuti kuZimbabwe kunotorivo kuoverseas. Saka zviripo ndezvekuti maAmericans despite kutukana kwavanga vachiita and support imwe pati yahwina. Saka chishuvo changu chekuti ivo maZimbabweans vakope kuti kana pane zvavanoda whether kunorigiwa hakurigiwi kunorohwa vanhu hakurohwi vanhu kana vanhu vada chinhu chavo haugoni kuvarambidza chero ukataura mashoko akashata sei munhu iyeye anongohwina zvakafana nokuno kuZimbabwe. MaZimbabweans akataura kuti taakuda minda yedu ivhu redu ndoratakarwira full stop. Zvokuti razotorwa sei zvikazoita sei muchazoshaya foreign direct investment ndezvimwe vakatora ivhu ravo.
Saka
sokutanga kwandambotaura ndichiti inini zvokuAmerica hatigoni kuzvitaura hatiko hatizivi zvavanoda iyo America ndoichadini ichadhina nazvo but nokukurumidza chopu chopu ndingangoti iyo America maonero angu foreign policy yavo ichatochinja nokuti iye zvino tava kurarama matinoti mugobal village saka zvomubhumi zviya zvapera kana Zimbabwe yakakwanisa kutora minda yacho tatakaumbanirwana naBritain asikabudirira chero eni kamwe kanyika koga koga kakutobudirira kutokopa zvatakaita. Saka in short zvamaAmericans ndezvamaAmericans zvamaZimbabwe zvamaZimbabwe
asi
kuti titi vazogonapo vakonewapo
ndikubatei muromo ipapo pamaa muchitaura ndichida kutsinhira pamuri kutaura nyaya yekuti vanhu vamanikidzwe vasamanikidzwe vanongoita zvavanenge vakaronga. Zvasiyana zvekuAmerica nezvekumusha kwatinonzwa vanhu vachibvunzwa masaizi eruoko kuti unoda long sleeve here kana short sleeve kana vanhu kumanikidzwa kuti taura kuti wavhoterani kuna operation hakudzoko operation wavhotera papi nezvimwe zvakadaro. Munhu angazoshandisa here chido chake achitarisa akasimudza musoro achiona demo rakamutarisa
izvozvo mashoko anobuda nemedia kuti pano munhu akamboona achizi ndozvatoti izvo media mastrategy kana tingati foreign policy zvofanana naizvezvi kuti Studio 7 itaure imimi mutaure nesu kuno kuZimbabwe foreign policy yeAmerican government kuspenda mari vachida kubata kuti konyika yakati inoti kudii pamusoro nesu hatinei neAmerica isu tine chokuita neZimbabwe handimaona. Saka because iye zvino America yakutoziva kuti vanhu veZimbabwe vakazvimiririra ivo zvavanoita hatina basa navo isu zvatinoita ngavarege kuita basa nesu zvokuda kuti tikirichira demokirasi yavo isu demokirasi yavo hatiiandastendi ivo ngavaandastendi demokirasi yedu isu kana tichi hatidi vungo kana mukaramba kungochani atiti kuti tizokupa imari mari ndo foreign direct investment atidi ivo ngavazive izvozvo.
Aiwa maita vachiromanzi rambai muri parunare. Chris ndofunga tave nemumwe vatibata zvakare pachirongwa.
Yes, Jonga, we have Mr. Dr. Noah Manyika. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, Dr. Manyika, I'm sure you have heard just a bit of what Mr. Chirumanzu was saying. He says we have our own brand of democracy, and what we hear or read about is just not true about some of the allegations we have heard about, you know, people being told to vote this way or that way, or, you know, that kind of thing. What do you say to that?
Oh, well, you know, we obviously each and every one of us is entitled to our own analysis of what is going on in the country. But there's a reason why we have a political disquiet in our country. And I'm not talking about externally instigated political disquiet. There are issues that plague our people every day. There are people right now who are not able to withdraw money from the banks for various reasons. We have you know, the violence that we have seen when there are elections. We saw that recently in Norton, and those are our own elections. That has nothing to do with any external instigation or anything like that. I would say that obviously each country, it's the prerogative of each country to define its own processes. That's understandable. But even when you define your own processes and your own model of democracy, there are things within that model that should be guaranteed. The right of every person to associate with whatever grouping they feel they want to associate with, and the right of every person to choose the representative that they feel represents them the most. You know, it can be done in the context of our own version of democracy. I mean, yeah, I mean, we don't have to duplicate everything from other places. But within our own models, you know, there are certain things that should be guaranteed. And I don't necessarily agree that they are guaranteed in our own context.
Mm-hmm. Anyway, I think I put the cart before the horses there. I should have asked you what you think about the elections yesterday. Did you expect the result to go the way that they did?
Well, you know, yesterday we talked a little bit. I'm one of those people who actually expected that this would be the outcome. Because I think there is a classic misunderstanding of the American electoral process sometimes, even by pundits. And we've seen this over and over again. You know, there's an over-reliance, you know, sometimes on the expertise of pundits on CNN. And people then, and we're so dependent on them. But what we must never forget is that the people on the ground, you know, feel, you know, you can't just sit in a studio and analyze the pain that people are going through or whatever pressures are going on. Sometimes it's better to actually talk to people who are on the ground. And most of the times we don't. You know, we come to our conclusions because of what media organizations like CNN are saying. You know, this has happened over two elections now. In fact, it has happened over three.
Dr. Manyika, just a quick question before we take our caller there. You are saying that, you know, the pundits, you know, saying all these things which turn out to be correct, but are they not basing even the assessments of, you know, the feeling, how they gauge and everything, how is going on through, you know, polls? And polls are people, and people are supposed to be telling those pollsters so that they give the pundits, you know, those figures and statistics.
You must never forget that a poll reflects the opinion of somebody who has actually answered it. There are a lot of people who are quiet, who will not respond to polls, who will go to elections and vote for the person of their choice. So when you actually, this is one of the reasons why sometimes polls can get it so wrong. because polls basically are a reflection of the person who has responded to the poll. And it doesn't matter what the size is. You can poll 1,000 people. Mm-hmm. But if there are 50,000 people in a constituency who haven't responded to that poll and who vote for somebody else, that poll will be wrong.
Okay. Thank you so much. Let's hold it for now.
Right.
We'll come back to that question, but we have to quickly take a caller.
Yeah, tina mkoma Mike varuku Botswana. Magadi mkoma Mike.
Ndipangu magadi mkoma Jonga.
I wonder mpenyu kuri sei ku Botswana pamamu kaona asi muchinzwa zvakabuda musarudzo ku America idzi.
Tis ini is panike angu inini zvandirwadza nokuti wandanga ndichisigira ndiye ajiwa. Asi chandoda kupindira apo ndoda kutaura pana mukoma Chirumanzu kukombea kwavo nemaelection muZimbabwe nekuAmerica. Maelection muZimbabwe zvavataura kuti zvo hanzi zvemuZimbabwe zvinoemurwa nedzimwe nyika. Hapana munhu angaemura kupondwa kwemunhu kuti wanaka kuti munhu uyu akaurayiwa. Maelection muZimbabwe ndeeropa. KuZimbabwe kunoshandiswa. Nyika yekuZimbabwe inoita like nyika ine hondo mukati panguva dzemaelection. Izvo zvikuri kudisapiswa vanhu nokuti mataurira chii kuti izvi hatizvide. Ndakaona maelection akaitwa kunotoni, mapurisa airwisa vanhu veopposition. Asi vezano PF ndio vakanga vatanga kurwisa vanhu. Saka vachakombeya maelection kuAmerica, takaona kuAmerica akaitika nezuro nekuZimbabwe. Vachirumanzi vari kugara muzano PF nokuti munhu ari kushandisa chisimba kana uchida usingadi unofanika kuda zvinoda zano PF nokuti ndeeropa.
Rambai muripo, tipe mukana vachirumanzi vapindure. Vachirumanzi. Vachirumanzi muchiripo here parunhare?
Kubvira kuna president chaivo vamugabe. Vanotaura kuti hatipi mhiri zhonga. Ende vachangobva mukutaura kana vachiunderstanda zvinoitika kumusha pane nyaya dzematongero enyika. Kuna vanhu vezano PF members vakasungwa, vamwe vacho izvizvi vari mumajere izano PF. Kuna vamwe vemdc vakasungwa, vamwe vacho vari mumajere. Kuna vamwe vemdc vasina kusungwa, asi vambosungwa voindiwa kumakoti, nyaya dzacho dzoferefetewa vobuda d. Saka kuti titaure nazvo hapana zvazvinotibatsira. Saka ndo pamwe ndichimboti vanhu vanouya muno pachirongwa ii vave vave vanhu vari objective, vanoda kuti Zimbabwe inderere mberi. Iyezvi uyu ari kutaura kuti hanzi kwai takaona ropa. Ikoko kuAmerica iwewe jongai hauna kuona vanhu vachibharurwa kuAmerica vachibuda ropa pamaelection. Vanhu vatema vaya vakarohwa ne cricket bet. Handi zvakaitika kuAmerica. Saka tisataura zvinhu zvokuda kunakidzana, asi ngatikopei chinhu chakanaka tisiye chinhu chakashata.
Asi
ndoda kuzokuta ndisiti president vanotaura kuti siyanai nemhiri zhonga pachikafu, munhu wese ngapo wedza ndiwe MDC ndowei. Ndo zvatofanira kutaura zvinovaka nyika. KuSouth Africa kunoita maelections vanhu vanorovana. KuBotswana iko kunoita maelections vanhu vanorovana. Saka musada kuti yanzi kwai zvinenge zvinzi leadership inoti indai munorova vanhu. Vanhu vatirambiza vakarova vaniko Trump ndiye angati yanzi rovai vanhu na maboss bill bet.
VaTrump vakambotaura vachiri kutsvaga rutsigiro vachirumhanzu. VaTrump vakatombotaura zviri on record kuti aiwa kana ukanga une munhu anenge akukanganisira ipapo munyaya dzezvematongerwo enyika, kana wakamurova ndinokubatsira kubvisira mari dzefind. Hakusi kuti havo vari kutsigira, asi mashoko avanenge vachitaura ekuti vamwe vanhu vanogona kuatambira nenzira isiriyo. Pamusoro pezvo hatingaenzanise mhirizhonga mbiri kana nhatu dzaitika muno tichidzienzanisa nekumusha.
Iyoyo that example yekuti ndinokubhadharira fine. He did been kuti zvakataurwa sokuno kuZimbabwe.
Asi vakashorwa vaTrump vakashorwa vachirumhanzu
kubhadharira fine, handimona.
Saka
ngatitaurei
vachirumhanzu vaTrump vakashoropodzwa nemashoko avo vakazoatambira kuti aiwa dzimwe nguva unongotaura nekuti unenge wakazodai. Zvamuri kutaura kuti president vari kuti vanhu musanyimwe chikafu musarowana zviri kutambirwa here? Zviri kuteedzerwa here? Kwete, hazvisi kuteedzerwa. Chii chiri kuita kuti zvisateedzerwe?
Panogovewa chikafu toti neighbor hazina kudini, hazina kutambirwa nomunhu iyeye, then tinoblema leader.
tinoblema bato rake mundiye. Eh. Nokuti kana mwana akakanganisa anonzi mwana wakandemiri anetsa mubhuku rekwakati kana muraini kana panzvimbo. Ndozvatire tichitarisa. Mukoma Mike muchiri parunare.
Vachizosungwa ndosaka vaya vanenge vasina kuita zvinoda leader wavo vachizosungwa.
Mukoma Mike muchiri parunare.
Leaders acho asingazoindi kunovanunura kumajere.
Ah, ndofunga ndofunga vaenda pa vachiromadzo rambai muri parunhare tinzwe kuti Chris anoti iwo nemashoko aya.
Yeah, Chonga, it's quite interesting. You know, of course, we had some reports of violence here in the United States, you know, during the election campaign, but of course, it wasn't institutionalized, you know, like what we have had in Zimbabwe where you know, we have groups that are sponsored by the state or, you know, even the police themselves being accused. I'm not saying they are doing it, but we hear accusations. So it wouldn't be really fair to compare the violence in Zimbabwe and here during election time. But anyway, wait, let's hear from our guest, Dr. Manyika. What do you make of that?
Comparisons sometimes just make it difficult for us to focus on the things that we need to focus on. What we need to focus on is making sure that our own processes work and they produce an outcome that reflects the will of the people. And, you know, I really believe that what we need in Zimbabwe is making sure that we have electoral reform. We actually have, you know, access to the, everybody has access to the voters' roll, and that it is actually a purged voters' roll, which, you know, is not a carryover of the voters' roll which was used before. And I'm hoping that what was announced by Zach will actually be done, that in, you know, 2017, people will actually be allowed to freely register to vote. I have gone on several occasions on the website of Zach, and it is always down. And that is something that is just unbelievable. You know, it is always down. You cannot access it. And we must have a biometric system, but it must actually be reflect the registration of voters freely in every single constituency. And then we must have an election which is free and fair, by our, you know what, in our own context, which reflects what the will of the people is. I think a lot of these things, you know, where we start mentioning, you know, there's violence. You know what? There are acts of violence everywhere. But you know what? There is a kind of violence that causes the will of the people not to be reflected. And that is the thing that we, you know, we are talking about here. And, you know, if that happens, if we actually make sure that our own processes work, then, you know, nobody will be complaining, you know.
Maybe Mr. Chirumanzi, on the issue of sanctions, do you have anything to say looking at the incoming president?
Yeah, the earlier on pointed out that, you know, his foreign policy, I think, is going to change from what he said himself, that, look, I'm going to take into consideration the feelings of the American first and the feelings for those other countries that are going to do business with America. Of course, if given chance, we are going to put across our point that, no, look, you have to do away with this data because we don't have any iota of, you know, complaints with the America when it comes to the administration of America, and we hope the same should apply to Zimbabwe. Like any other country, we would like to remain, you know, our differences and move forward as a progressive nation, build our future skills and so forth.
Okay, thank you so much. Let's talk to Moyo. He's a caller from Zimbabwe, I guess. Kunjani, Baba Moyo? Ah, siya pila. Ubaba Moyo usithinta engapi kweZimbabwe?
Ngisecholotshe Jwane.
Oh, echolotsho. Yebo
baba.
Yebo, lila mabhasikile.
Aya mapaskili apiwa vanye vona vaivona va support ayo.
Ah, okay. Hayi kulungile, ungasiphi imbono yakho?
Yey, yithi ngithanda ukuthayela labo abemelika ihlombe ngendlela ukukhetho lwabo oluhambe ngayo. Okuthi abantu abavotayo abayi 40 million benelise ukuthi nge 2 days kube sokuphelile sokuzwakala lokuthi ngubani owinileyo. Kulathi ngabe siyabe si
ngubambe kancane baba, ngubambe kancane, abavotileyo ayisiyo 40 million, yi 120 million.
120 million.
Yeah.
Awu inkala kathi enhamba engaka. Kube sokusithi le yakithi ngaphe 3 million uthathe inyanga yonke lamalanga ama-elections lokho yakaphumi. Lama ama-results lokho yakaphumi. Yibe semangaliswa ngubaba lo kumbeni kuthiwa ngubani u-3 months.
Yeah.
Othi makukhulunywa ngobuhle obuyenziwe ngabanye abantu yena ebesekhangela ukuthi hey America ikuthi sathatha umhlabathi. Hey abale basizonda ngoba sathatha umhlabathi. Bona bangaka abathatha umhlabathi.
Hayi ukhona khona phe cingweni ubaba Churumanzu.
Umhlabathi unjalo.
Baba Churumanzu.
Ngabantu abalokho bengakawutholi.
Baba Churumanzu.
Hello.
Yeah, na ngumlaleli uyamuzwa ukuthi uthini?
Yeah, ngiyamuzwa but you know. Yiko phela ngithi sometimes akuncedi ukuthi sikhulume labantu bafuni kubuya e-radio bekhuluma amanga. Lapho aphuma khona etsholotsho kulabantu bagcwele emaplazini. Nxa engawazi kungono ahambe ku-DA uzamtshengisa inumber zabantu wahlala eCholocho district kuthi bangakhi bangene emaplazini.
Moyo uyazi umpendulo.
Asiluba uyakhuluma kodwa phela yikho ngisho ukuthi banabo abatshoyo ukuthi bangakhi uthi abantu bephathi yakhe kuphela. Sizamile ukuthi singene sachithwa ngenxa yokuthi ayisibuke phakathi.
Hayi, hayi siyakuzwa baba ngembono yakho
la. Kungono maybe simncedise. Kula abantu ama-ministers e-MDC including ubaba uSangirai kule plus.
Ayibongile bantu.
Ayi sibongile baba Moyo. Hayi lati siya ungadinwa la ukusifonela.
Yebo baba.
Sijonga you know.
Lelana elihle lokuthi kobuhle.
Hayi sibongile lawe njalo baba.
Ngibonile.
Quite interesting Jonga.
Yeah. I heard that even some ministers, including Mr. Tsvangirai, benefited from the land reform. I had not heard about that. This is my first time hearing it from Mr. Churumanzu. We have to verify that. Dr. Manyika, nguwa ya kudakuti tizei, remangwa narewo kama wa Zimbabwe na America, munona ragamira sei.
Sorry, bunzai shakara and downs.
Remangwa nare ukama weZimbabwe ne America.
Indofunga kuti zvinhu zvichinhu chiripo ndechekuti isusu tikagadzirisa zvinhu zvedu zvichatapukira zvichienda kumarelationships edu nedzimwe nyika. Indoda kuwanzoda kutarisa isusu zvinhu zvatinogona kuita isu. Kwete zvinhu zvinofanira kuitwa nevamwe. Unoziva kuti munhu ukangogara uchingotarisa vamwe vanhu uchiti vari kutidai, iwa haugadzirisi nyaya dzako. Isusu ngatitarisei zvinhu zvatinokanganisa isusu. Tigadzirise zvinhu zvedu munyika medu. Kana tagadzirisa zvinhu zvedu munyika medu, zvichaita kuti tikwanise kushanda nevamwe, tichivaratidzawo kuti look, isusu mhuri yeZimbabwe takabatana uyezve izvi ndozvatiri kuda. Hapana zvaunogona kuita kuti umanikidze umwe munhu kuti akude kuti ashande nenyika yako unotofanira kuti opersuade aka unotofanira kuti onyengerera you know so ini ndo zvandinoona zvinonyanya kukosha kuti ngatigadzirisei nyaya dzedu mukati menyika yedu ngativakei nyika yedu mukati menyika yedu tibvumira neisusu sevana veZimbabwe kuti iyi ndo direction yatirikuda kuita ende tichibatana zvakanaka tichipanana vanhu vese tichipanana mikana yekuti tibudirire uyezve tikwanisewo kuenjoya mabenefits efreedom yenyika yedu tikadaro zvinochaita kuti tikwanise kugara nevamwe zvakanaka
asi munoona here kushanda pamwe ikoko kuchibudirira nokuti ndo dambudziko hombe muZimbabwe pari nhasi kana makatarisa munoona kuti kune mapato ezvematongerwo enyika akutoda kupfuura makumi maviri dai vanhu vachikwanisa kushanda pamwe dai pane mapato maviri kana rimwe chete munotiwo
vanhu vari unoziva kuti chimwe chinhu chiri kuitika hama dzangu chandiri kuona inini and kuda ndingangotaura hangu isusu zvatiri kuonawo kubudikidza nezvatiri kuita izvi pane kushanda pamwe chete kuri kuitika hakusati kwabuda zvako mumapepanhau kana kuti chii asi vanhu vari kutaurirana pane vanhu vari kutaurirana and inini zvinondipa tariro chaiyo yekuti pane chakanaka chichaitika iyo nguva iri kutevera iyoyi asi kuridziro yenyu ndinoinzwa dei vanhu taziva kuti takanangana nechinhu chimwe chete taramba tichishanda kuti tibate pamwe chete hazvina kushata kuti munhu une bato rake raanoshanda naro asi chinhu chinokosha ndechekuti tese tese tizive kuti tiri kuenda kunzvimbo imwe chete uyezve tibatane pakuita zvinhu zvinoita kuti tisvike patoda kusvika senyika ini ndinovimba kuti zvichaitika ininiwo zvangu ndo chimwe chinhu chandinoshandira kuti chiitike ichocho kuti vanhu tibate pamwe chete
thank you so much Chris
yes Mr. Chirumanzu yeah 2018 Zimbabwe is going for an election and before that would you like to see a situation where President Mugabe stands toe to toe with Mr. Morgan Tsvangirai or end Joyce Mujuru in a debate?
Oh, why not? Yes, and it won't be new to him. He has been doing that from 1980.
But he has been debating. I mean, we have never seen a presidential debate in Zimbabwe.
But then now, therefore, that question maybe is directed to the wrong person. Whoever is going to call that debate, if he wishes all the representatives to debate, I'm quite positive they will debate.
Yeah, I was saying as an individual, would you like to see such a situation? It would be new, of course, but... anyway, Jonga, you have a last word for something?
Maybe.
Like what is happening now, or what happened in America. Like, it is very difficult to judge what the people want. If they go for it, so be it. Who are we to judge?
Asi remangwana vachirumhanzi taakumhanya yedu kusvika kwamvura yacheka makumbo remangwana remamiriro akaita zvinhu muZimbabwe panyaya dzesarudzo vazhinji varongochema kuti hadzina kunge dzakajeka kana kuchena zvii zvamungataurawo
murume apedzira ataura zvinomusoro vanonetekara nazvo ngavaise musoro pamwe chete zvigadzirisite zvinyuto zvavo kuna mapazi anodzira nenyaya idzodzo I think zvichemezvo zvisikaindisiwa kumarelevant the departments vanodzira naizvozvo hapana problem yatadza kugadzirisa
Thank you so much, Mr. Chirumanzu. That was Mr. Chirumanzu, a ZANU-PF leaning analyst. You also heard from Dr. Noah Manyika of Build Zimbabwe. And briefly, we had Pishai Muchauraya of the Renewal Democrats of Zimbabwe. All this way, joining us as guests. We also had our Gibbs Dube giving us a perspective from New York. And we would also like to thank all our listeners and viewers. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hoping you stay well until we meet again here on Studio 7 Live Talk.